zvakakosha nekuti iyo mafenedza iwo ari kuya kutozondionawo kuti nekomiti yangu yeforeign affairs industry and international trade vari kuya tozonyatsowirirana toonesana panyaya dzemasanction panyaya dzekuti re-engagement and tinoda kuti vatotibatsira kuti zigera iya temoya unotikanganisa uya ubve wabva chatiri kunyanya kuda isu sekomiti yangu yeparliament ndeyekuti tipiwe ya inonzi muchirungu waiver na President Trump ndo iri padhuze iyoyo inogona kuitika nekukurumidza waiver kuitira kuti tikwanise kuti mabhizinisi vanhu vanoda kutanga mabhizinisi muzimbabwe vaite saka iniwo nekomiti yangu tiri kutorongawo kutoti tituyewo kuamerica ikoko kuti tizoonawo shamwari dzedu dziri kucongress dzeforeign relations dziri ikoko nesuwo tisangane titaurirane kuti Zimbabwe is now open for business haichada zvimwe zvese zvokuti tingamutsana nevamwe hatichada zvokumutsana nevamwe taakuda kuita ushamwari nevanhu vatanga tichingamboirirani navo kwemakore gumi namasere apfuura
ko munoti kudine zviga zvavakaisa zvekuti Zimbabwe inofanira kutanga ita sarudzo dzakachena kuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro daro vasati vavandudza bill residerai
ko uko ndiko kuona kwavoka asi pati pavari kuuya ava tiri kuvataurira tiri kuita nyaya navo tovaonesa iniwo pandichatungamira komiti yangu ndichienda kuamerica ikoko ndinovaonesawo zviripo tozouya kumaelections kusarudzo vamunangagwa varoda sarudzo dzakanaka vatotaurira vanhu kuno kukariba nhasi kuti toda United Nations ngaitumire vaongorori vanonzi maobserva America ngaitumire AU ngaitumire inini svondo rakapera ndakanga ndiri kurussia ka ini namamutsvangwa na justice chigumba takanga tiri kurussia tichi hasa zvamboitika kubvira Zimbabwe ichiwana rusununguko kuti Zimbabwe inokokwa kuenda kunoona sarudzo dzenyika hombe yakafana nerussia yatinoti muchirungu esuperpower saka hasa zvamboitika saka takanga tiri iko isu tichionawo zvavanoita ivo musarudzo dzavo saka purezidendi vataura nhasi ende vanogara vakataura anoda kuuya kuzoona sarudzo ngaauye harambidzwe saka munhu wese ngaauye nevatapi venhau ini voice of america ini uyai futi muzoona maelections edu ndakatotaura ndachitotaura nhasi navacharamba nenyaya iyoyo kuti tinoda kuti vese vauye ndakataura na justice chigumba nekomiti yangu imwe yemuparlamendi yemedia tikati toda majournalist ese vatori venhavo vese vari kune dzimwe nyika vese vauye ende vasabhadhariswa mari yeaccreditation ngavangouya vangoita basa ravo zvakanaka
zviri kutambirwa sei nehurumende izvi
vari kuzvitambira because Zimbabwe haisina chokuwandisa Zimbabwe isina open ndozvinhu zvandi kuramba chidzokorodza kuti zvinoramba chidzokorodza purezidendi kuti vari kuti Zimbabwe is now open for business haichada zvimwe zvese izvi saka huyai imi torongai timu yenyu voice of america huyai muzokavha maelections kunoku.